vachavereri vechikwata ichi nhasi vanga vachiimba kuti ndiraya anofarira kusiyiswa basa mushure mekunge dhimari yarohwa 1-0 necranbourne bullets muvhengere stadium. Izvi zviri kutevera kunyunyuta kwakaita vatsigiri vamwe chetevo svondo rapera apo dynamos yakatatarika ndokuita mangange 0-0 netriangle. Izvi zviri kureva kuti dhimbare yakunda mumutambo mumwe chete chete pamitambo minomwe yavatamba yakateverana izvo zvisiri kufadza vatsigiri vechikwata ichi. Muongorori wemutambo wenhabvu vapeter musengezi vanoti zviri kuitika kuna ndiraya hazvisi zvitsva sezvo vatsigiri vedhimbare vachida kugara vari murufaro.
Kwanze dynamos vanhu vanotarisira dynamos iwine magames ese ainotamba saka pressure inenge yakawandira kuna coach.
Dynamos yatiwa nemapoints masere neFC Platinum iyo iri kutungamira nemapoints 43 mushure mekurova Blauwe Chiefs 1-0 nhasi masikati. Pakati peFC Platinum neDynamos pane Chicken Inn iyo iri kutamba mutambo wayo neTenants Musakubva Stadium mangwana. Chicken Inn yasiyiwa neFC Platinum nemapoints 6 asi yakasiyana neDynamos nemaviri. Nerentals yakwirawo kusvika pachinhanho chechitanhatu nemapoints 33 mushure mekuzvambura Ngezi Platinum Stars 3-0 muNational Sports Stadium. Asi murayiridzi wavo Kumbira Mitwe wekuziva haasi kutaura zvemukombe asi kuita zviri nani kudarika pavakapedzisira kukwikwidza apo vakapunyuka kuenda kudivision 1 neburi retsono.
Tariserwa ndeyekuti ndiite zviri better than zvandakaita last season. Ndikatarisawo last season yedu yakanga isina kunyatso kumira zvakanaka
last zvekare asi mubhabha field stadium Blauwe City yazvirerutsirawo mhondo yayo yekubva pasi petakura mushure mekurova hwahwa 3-1. Blauwe City yave nemapoints 10 nemasere ndokuenda pachinzvimbo chegumi nenhanhatu yasvetuka Tenants nepoint imwe chete. Hwahwa yaramba iri pasi petakura nemapoints 10 nemashanu. Mimwe mitambo iri kwomangwana apo Black Rhinos iri kushanyira Cape United Highlanders iri pamusha neManica Diamonds. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.